Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mukutangisa urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu, hurumende inopa guta reHarare mamiriyoni 14. MDC North America nasi iri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC ichiti vajobsikala ngavasunungurwe. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti guta ravo rakapiwa mari inosvika mamiriyoni 14 yemaRTGS kuti vatange hurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution sezviri mubumbiro remutemo ra2013. Vedunhu reHarare nenzvimbo dzakatenderedza vari kuronga kuita musangano mukuru kuti vaone kuti vozadzikisa sei hurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu. Mukuzeanya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vagomba.
Pa hurukuro dzandakaita naminista wefinance wamutuli ndaenda kosi kwavo, zvikuratidza kuti Harare yakapuwa $14 million RTGS.
Inokwana here mari iyi kuita zvese zvamuri kuda?
Haikwani, saka ndanganditaura nemaMPs, ndanganditaura Honorable Makamu nevamwe, nana Honorable Biti nevamwe, kuti dai vanga vaedza kutaura nehurumende vakatimirira semaguta. Taita tapuwa mari inobatika kuti tinge tichiita, nekuti izvozvo hatisi kugadzira nzvimbo dzakaita sana Harare South dzaane makore 25 dzakaneglectwa, dzakasiyiwa dziri nherera. Toda kuti ikoko tinge tichigadzirisa zvinhu zvifambe zvakanaka, vawanewo kutakurwa mabhini, vawanewo sevanhu vanogara muHarare. Takavhura chipatara ikoko, clinic, tikuvhura youth center ikoko, tikuda kuvaka library itsva, tikuda kuvaka futi chimwe chikuru. Saka zvinhu zveizvozvozvo tinge tichiti masettlements akatenderedza guta redu ari mukati meguta asi ari kuperifera anga achiwana sevhi, kuitira kuti afananawo nemamwe masettlements akaita sana Glenora, sana Glenview, sana Budiriro. Vanhu vedu vaivasogare zvakanaka, ndochirambe chatinacho, ndopfungwa dzatinadzo, ndozvatinosungirwa kunge tiri, ndozvatakasarudzirwa kuti tinge tichiita. Saka izvozvo tinge tichidawo mari yakawanda tibatsirika, nekuti tikatati takuita basa, toita basa rinonyatsoonekwa zvinhu zvichifamba zvakanaka.
Urongwa hwedevolution hwacho hunozonyatsotanga riini apa?
Kunzwisisa kwandakaita ndekwekuti tikuita tichaita devolution conference ichatungamirirwa neministry of local government muno muHarare. Ipapo ndo pachakurukurwa, ndo patichabuditsawo pachena kuti mari dziri kuuya dzinenge dziri shoma. Hatiti kuti tipe mari yekuti tikubva tati ngatipfumiswe nedevolution, but tiri kuti ngaipiwe mari inoratidza difference muupenyu hwevanhu vatotungamirira.
Vanenge vachipinda mumakanzuro aya vakatosarudzwa here?
Conference ichange ichibudisa zvinangwa zvedevolution kuti takuenda kupi tichibva kupi. Bumbiro remutemo rinotaura hero kuti inopinda meya weHarare, meya weChitungwiza nevamwe vakatenderedza nevamwe. But pane panga kukwenenzverwa futi muconstitution kuti zvine zvibuda zvakanyatsotitwa sana. But devolution conference yatirikuita ndoichange ichiti pahwaro hwekuti tiri kuda kuita devolution zvatichange tichiita ndezvipi. Tida kuita combined Harare master mix of master plan inobata inotonichitungwiza ruwa zvese. Combination master plan iyoyo inotibatsira kuti development inoitika inenge ichinyatsoenderana zviri pamutete. Inoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, not only zvainenge ichiita Harare inenge ichi not only kakosora Harare inofanirwa kufunda kuti uku kune zvaitika. Saka ndozvo zvinhu zvatiri kugadzira izvozvo. Tabva ipapo taakudifaina economic trajectory yatirautora se devolved metropole kuti tichaku grow economy ye metropole how are we going to grow our industry, how are we going to grow our tourism, how are we going to grow employment opportunities, etc. and infrastructure development. These are issues that we are looking at and we want to focus on those so that at the tail end of it we deliver the mandate that we are given to deliver service to our business.
Munotarisira kuti conference inoitwa rini manje?
Iri kuitwa mwedzi unoyo kana unouya. July, August.
Saka mari yacho munozoipiwa rini 14 million.
Tikutarisira kuti mwedzi unoyo wa July mari iyo inenge ichitransferwa ku site ya City of Harare. 14 million iyo RTGS and the town.
Va Herbert Gomba vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Zvichakadaro, kanzuru yeguta reHarare inonzi nezuro yakatambira hurongwa hwekuwedzerwa kwemari inotarisirwa kushandiswa neguta iri mugore rino ra 2019 kana kuti supplementary budget remari inoita mamiriyoni 829 yemaRTGS. Mari iyi inonzi ichabva mune zvakawanda zvinosanganisira mitero yezvikwakwa, zinara pamwe nemabillboards. Izvi zvinonzi zvichaitawo kuti mari dziri kubhadharwa nevagari dzikwire kutanga kwanyamavhuvhu. Vachitaura pakusvitsa kwavo budget iri kukanzuru, sachigaro vekomiti inoona nezvemari nebudiriro, Councillor Luxon Mkunguma, vakati budget iri harifanirwe kuonekwa senzira yekuda kukwidza michero, asi kuti riri kuedza kuvandudza nyaya dzezveupfumi kuti dzifambirane nemamiriro ezvinhu nhasi. Zvimwe zvichakwidzwa mitengo, kuripira mumakiriniki nezvipatara zvekanzuru, kutenga nzvimbo dzekuviga vafi, kusungwa kwedzimotikari, mvura pamwe nekutakurwa kwemarara. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reresidence Harare Residence Trust, va Precious Shumba, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vakagara varamba budget iri vachiti riri kuda kuvaremedza.
Ichokwadi mukati menyika, mukati meguta reHarare, zvinhu hazvina kugadzikana, zvinhu hazvina kutwasuka. Asi chinhu chikuru chanyanya kuti service delivery iite sekuti yaparara muguta reHarare haizi nyaya yekuti mari iri kushayikwa, inyaya huru yekuti mari iri kuwanikwa iri kuperera muhomwe dzevashandi veguta. Zvireva kuti mari yeservice delivery yave kushayikwa. Hapachina mari yakawanda iri kuwanikwa kuti wagone kupa maservices kuvagari. Saka guta reHarare pari zvino harizi kushoterwa nemari, asi riri kushoterwa nekuronga kwakakwana kunokwanisa kubudisa zvakanaka kushandiswa kwemari pasina kubunyikidza vagari.
Imiwo sevagari makawe nechekuitawo here mukuumbwa kwesupplementary budget?
Vagari vazhinji vakaenda kumisangano yaigadzirwa masupplementary budget, asi setsika yatadzidza mukati meguta reHarare, supplementary budget kana kuti panoitwa ma-pre-budget consultative meeting, City of Harare haipi munguva yakareba yekuti vagari vazive kuti kuda kuitwa misangano iyi. Vanongotaura kwasara mazuva mairi matatu. Saka misangano mizhinji yemasupplementary budget meeting yaiatendwa nevagari vangangoita makumi maviri, makumi matatu, makumi mairi, makumi matatu munzvimbo ine vanhu vanodarika dzimba zvinhu zvingangosvike gumi nekuraudzira. Izvi zvinoratidza kuti aiwa, kunyange vaikagadzira bhajeti iri, vagari vashoma vakange vachienda kumisangano iyi. Vazhinji havachanyanyi kuenda nekuti vanoti kunyange vakaenda hazvina pundutso nekuti kanzuro haiteereri zvavanenge vachida kuti zviitwe.
Saka muchatora matano here pachange bhajeti iri rotanga kushanda musi wa1 nyamavhuvhu?
Supplementary budget yakarambwa nevagari, inharo bazi dziripo pakati pevatungamiri vekanzuro wane umbindi ndoga wanoti iwo ndoweka wanoona sekuti wanofunga kudarika wagari. Ine language ya wanotaura mukada kuwataudza ndeye kuti kana muchidawo kuti mutungamire kanzuru siyai zvemaresident associations muti joini kune zvemapato. Saka kwatiri isusu tinotopesana pamatauriro nepakugona kunzwisisa nyaya dzevagari. Saka isusu sesangano reHarare Resident Trust tinopfuurira mberi nekudzidzisa vagari kuti vaziwe kuti mukati meguta munodikwa kuti muitwe mabasa. Mabasa acho anodawo kubhadharirwa mari ine chiremera inonzwisisika inogamuchirika kuvagari. Nekuti tinoziva kuti hakuna angagare pachena mukati memaguta. Asi mari yacho inobhadharwa inofanirwa kuonekwa kuti iri kumboshandei. Ndidzo dzidzidziso dzatinoramba tichiita kuvagari.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi riri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC richiti rinoda kuti hurumende ibvise muusungwa mutevedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiririri wezengeza West muparamende vaJob Sikala, avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yokuda kupidigura hurumende yaEmmerson Mnangagwa. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku vaCharles Mutama vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kurega zvekusunga-sunga vanhu vasina mhosva ichivapomera mhosva yenhema yekuda kupidigura hurumende.
Isu senhengo dzeMovement for Democratic Change inotungamirirwa navaNelson Chamisa, North America Province, tiri kuronga demonstration kuratidzira mukuburikidza kusungwa kwakaitwa National Vice Chairperson wedu Honorable Job Sikala, vari kutongerwa mhosva yekupandukira hurumende. Tinoona kuti imhosva yavari kupomerwa asi sirizvo zvakaitika. National Vice Chairman wedu vaitaura ivo kuti vari kuda kurwisa nzara nekushayikwa kuri kuitika mishonga munyika. Kutambura kwaita vana veZimbabwe mungave munyaya dzematongerwo enyika, dzingave nyaya dzesarudzo, dzingave magariro evana veZimbabwe, ndo avaitaura kuti ndiri kuda kurwisa kuti abviswe. Saka isu tiri kuti ticharatidzira kuZimbabwe Embassy kuti tiudze ambassador kuti hurumende yeZimbabwe iri kudzvanyirira kodzero dzavaHonorable Job Sikala nekuvasunga zvechisimba zvisina kodzero dzavo, nemhaka yekuti hazvisi kusumudzira mitemo yebumbiro remutemo weZimbabwe uyezve bumbiro remutemo United Nations kuburikidza nyaya yefreedom of speech. Saka tiri kuti ngavabuditswe unconditionally vadzokere kunoita basa ravo remember of parliament.
Ko muchati chii kumumiririri weZimbabwe muWashington?
Tichavapa petition iri kubva kuNorth America Province iri kukumbira kuti hurumende yeZimbabwe yavaMnangagwa iwanikwe ichibudisa Honorable Job Sikala muusungwa kwavari panguva inoiyi. Kumasvingo kwavari uko kwavakaendeswa vakapfekedzwa blindfold. Saka tinoti petition iyoyo iri kubva kuvana veZimbabwe vari mudiaspora vachikurudzira hurumende yaMnangagwa kuti new dispensation yavakataura haisi iyo yatiri kuona, nekuti tiri kungoona kuti dispensation yavaMugabe iri kungoenderera mberi inotsigirira kodzero dzevana veZimbabwe.
Muri kutarisira vanhu vakawanda here kuuya kuzokubatsirai kuratidzira uku, uye muchazviita izvi nguvai?
Tiri kusangana na 10 am kusvika na 1 pm. Tinotarisira mabranches edu MGC North America Province, Philadelphia, Massachusetts, New York, wana Ohio, Cincinnati, Ottawa, Ontario vana Dallas Texas kuti vachauya mangwana kuzoratidzira nesu pamwe chete tichitaura kuti Honorable Job Scala National Vice Chairperson wedu ngavabuditswe kubva musungwa.
Charles Mutama MDC North America vari parunhare muWashington DC ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mapepa nhau anhasi. Mudaily News muri kukurukurwa nyaya yekuti nhengo dzeparamende dzive nerufundo rwakakwana pane zviri kuonekwa iko zvino. Mudaily News mekare mune nyaya inoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vashatirwa zvikuru pamusoro pekusungwa kwevakuru vakuru vebato ravo kuri kuramba kuchiitwa. Muchronicle mune nyaya inoti mutevedzeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami nakanzira weWard 4 vaSilas Chigora vakabudisa muhofisi nechisimba munyori wekanzuro yeBulawayo vaChristopher Dube mushure mekuramba kwavo kutambira tsamba yekumbovamisa basa. MuNewsday mune nyaya inoti vamwe vevanhu vakavhiringwa necyclone Idai vachanogariswa kunedziwa kwavanonzi vakatsvakiwa misha. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini mashamare veStudio 7 nivana mkuma blessing nivana mkuma jonga kanumire mose ndinoita simbara shambofu ndirinobva kumbere mboko as now ndiri Cape Town Western Cape ndiri kushungurudzika zvikuru chose nesushi nekunyika kwedu nokuti munangagwakoniwa wakoniwa kutonga ngachipa chamisa atonge nyika yedigwe shugai tinoda nyika yedigwe shuga sezvaita dzimwe nyika South Africa akundikana munangagwakundikana wakoniwa chose saka tinoti ngaachitidzidzai nava Zimbabwe indani wandu hwenyu munodemonstrata mumuratidzira kuti hatichakudi nokuti wakundikana mapasipoti navo vanhu vakushaya mapasipoti ekuti vafambe vaende kune dzimwe nyika vaende kuzvikoro vaende kupi vachiinda kunozvibetsera kuti kumabasa asi mapasipoti hakuna. Masoja avo anongotendedzera achingotumwa zvinhu zvina basa kuti varove hama dzavo dzacho nezvimari zvo zvavanonyengedzego vachipiwa kana vava kumisha vanozwa vosheya nazve zvimari zvacho nehama dzavo nezvidhakwa kana votenga ndoro zvinenge zvinomwa mari iyodzo dzavanongopiwa vavakumba saka manya hazvibetseri kana mari dzakadera vachinyengedzerego ngavavone havaho here masoja unoita kuita vanhu ngavachingoteerera zvinoda vanhu chete zvapera vorega zvavanotumwa zvina basa izvi nyika yoendera mberi wopinda mufano wechidiki nyika yodibva shuga mbovha nemufaro 2 minutes rogwadziwa ini ndatenda.
Makadiko kustudio 7 makadii zvenyu vese tinotenda neusa motipa dzechokwadi chino nyaya yavasikala iyi yandirwadza zvikuru zvaradza kuti nyika medu kusimuka kuchiri kure noshamisika nevanhu vanoramba vachitiya nzee Zimbabwe masanctions ati urayira nyika manyika yedu iri kuurawa nekodzero dzavanhu dziri kutyorwa ekaune hurumende yezanup f noshamisika vanoramba vachitotsigira seava tine dhiraivha navo kunoko ana mandanda unorwadza zvisingaiti murume uya ndiva kutomboti kutombotaka mweya rekuti panenge achitaura manhanda omboda socha uchambovhara redio penguva iyoyo wozovhura paunofungidzira kuti anenge apedza kutaura anotishatirisa zvisingaiti murume uyu tikutambura tese kure kumarori tichifamba tichinokutya munomatiraki pfungwa dzedu toda kuzokera kumusha bati kahurumende kariko akekuchanyirirana todzokera sei.
Makadiko kustudio 7 makadiko tinotenda nekugara muchitiudza nyaya dzechokwadi haindonzo alter chindima ndiri kuno kusouth africa ndangoseka hangu nenyaya yemao veterans ndiona kuperegwa vave desperate vamutya mukomana wechidiki uyu
makadiko ikoko kustudio 7 ndini mbuya mberi ndiri muno mujoni kusoweto ingarwadziwa neza job skara vanhu we vanhu vongopera here vachingo zinywa fanika huku ngomonywa ingarwadziwa dai mwari vapindira nyika yedu yedu wei dai mwari vapindira skarabu adzoka arege kuitwa zvadzamara mwari wee toita seiko nevanhu ava chokwadi vanongomonya vamwe vanhu ini zvandirwadza dai mwari vapindira sikara adzoka
makadiko ana mukoma acho ngakandimire uko vatefenyerwa seve studio 7 avachere ndoda kukwazisa munyasha dzajesu kristu ndinoda zvangu kutaura pane nyaya yavaskala vebato remdc kana kuti vebato redu vemdc zvinondirwadzei zvakanyanyisa kuti makodzero sevana vezimbabwe hakusina kana hanzi kana mwana akataura kuti baba mariswa pakati mwana unorohwa ndozvatovapo saka vanga vakagona sekuona kuti chavari kuita chakaipa vakasaita vanovatarisa kuti zvavari kuita zvakaipa asi ndinoti hangu hanzi namakuru chinobhuka chinomara chasvikawo nguva yamwari misodzi yavanhu haibudi zvenhando sita ndinoita chiramba ite kuti ndemunzvimbo yetebe atenda zvangu
mangwanani mangwanani vashamara ndinoitwa Princess Tole South Africa ndaachidokutaura zvamaonera ndinoita panyaya yezviri kuitika kuzimbabwe indoti maticha vakuchema nenyaya yemari zvokupedza nguva kudana nhaurirano izvokaizvo vakabvira kudhara vachinyora matsamba vachiita sezvichirambwa ngavakubva vangogara pasi vongosiyana nazvo chete chete kutadza kana muticha hwanani ndochikuru ndokuti hurumende imuse musoro wezasa iri kubhadhara masoja chete hapana zvavari kuita vanhu vakangogara munyika chete hakuna hondo iriko kubati masoja iwayo vakabva nekuchiticha ndedze izvo zvino kuti varikurute mamwe masoja vanoudza kuti toda 5 O levels dzinobve kupi kana maticha acho asiri kufundisa saka hazvishandi chiro zvinoitwe kuzimbabwe maticha ndavagare pasi kana vachingoswera chitsvaga nhaurirano ka antigore rinosvika pakupera vachingodaro ndatenda hangu
makadini makadii kuvateereri vestudio 7 inini ndinoitwa Mutetwa ndiri paLimpopo paSouth Africa po hama tinotenda nechirongwa chamunotipa zuva rega rega asi inini hangu ndinorwadziwa panguva inenge ichitaura muchibvunza vadhara ava vakaita sana chinyoka vezanu pf nokuti vanhu ivavava vaukava munhu anotaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka munyika unotoba munhu iyeye please ngavazame kuti vatinyare tanguri takangonyarara vachingoita zvavanoda ngavatinyare vakura havana zvavachagona kuita
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazvii enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu kuti aive mapfupi musatuka vamwe uye mutaure nemanzwi anonzwikwa zvakanaka tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti rinoda kuti vapoteri vanoita zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vari muLibya vabudiswe mumakamba mavari kuchengeterwa uye kuti vachengetedzwe zvakakwana richiti kana Libya isingakwanisi kuchengetedza upenyu hwevapoteri ava vanofanirwa kubudiswa muLibya vaendeswe kune dzimwe nyika vakuru vemauto ari kutonga muSudan azivisa kuti amisa masoja ange achida kupindigura hurumende yamauto iri kutonga vakati masoja gumi nevaviri vafa vamwe vana vakasungwa izvi zvaitika mushure memauto ari kutonga abvumirana nevanhu vari kuratidzira kuti kurwisana pakati pemauto nevanhu kuchipera. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chenhabvu chevanhukadzi cheAmerica nezuro chakakudzwa neguta reNew York. Vatambi vakapiwa makii eguta nameya veNew York vaBill de Blasio. Chikwata ichi chakapembererwa chiri mumakotikari akashama muguta reNew York, vanhu vachipururudzira nekuva mwaya nemapepa anonzi confetti. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira nhabvu yevanhukadzi muzvare Lorraine Takaruza vaudza Studio 7 kuti mhemberero yakange ichifadza zvikuru iyi vachiti paive nevanhu nemumhanzi nezvekunwa zvakaita sechampagne. Chikwata ichi chichakudzwa zvekare kuCalifornia svondo rino. Tabata muzvare Lorraine kuti tinze zvavakaona.
Zviri kufadza mufungi. Zvinoratidza kuti vakadzi vanokwanisawo kutamba nhapu panevhel imwe chete nevarume. Bhora rainakidza iroro mufunge uye vakagona vasikana ava.
Vanhu vemuAmerica vari kufara here? Munoona mutsauko wokuti pamwe vanoona sokuti kutamba kunoita vanhukadzi kwangofanana nekunoita vechirume.
Vari kufara chaizvo mufungi kuti vasikana ava vakahwina nekuti pane zvakawanda wanda zvakataurwa. Ndinoona sekuti bhora renhabvu muno muAmerica rinotambwa nelevel yakakwirira kupfuura kuvakadzi, special kuvakadzi zvakanyanya, nekuti vanotangira kubva vari vana vadiki kusvika vasvike vaita vakadzi vakuru. Saka kugona kwavo kwakanyanyisisa chaizvo.
New York yakavatambira sei pavakadzoka kuFrance uku?
Vakatambirwa neruzhinji. Pakaitwa welcome yameya vekuNew York, vakatopinda muairport chaimo kunotora vanhu, kunovatora kubva kundege. Nhasi kwaitwa parade inonzi Parade of Champions, yekuti vanhu vese vanga vakalaina switi yese vachikanda zvimapepa zvenhingi zvemakala akawanda wanda zvinonzi confetti zviya zvichikandwa kubva kudenga uku vari mumarori avanga vakakwira vachinwa champagne vachifara, vanhu vachivaomberera mastreet ese, vamwe vachikandawo zvinhu kubva kumabuilding akareba kumusoro uko, vachikandawo mapepa ekufarira nekucelebrata zvinhu zvakanaka kudai.
Kwanga kune vanhu vakawanda kuparedi?
Kudai kwakusingadani anonzwa. Kwakune vanhu munoziva New York mastreet akareba, asi munhu iyeye kwese kwakwakazara vaine masaini ekusapota ivo maplayers acho vainewo masaini avo nekuimba nekushaura zviri kuimbwa nevari kuuya kuzoonawo paredi yacho. Kwakuchinakisa zvisingaiti.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mutambo wenhabvu yevanhukadzi Lorraine Takaruza ari parunhare kuNew York neStudio 7. Zvichakadaro, musakanganwa kuti chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri kuparura makwikwi emutambo we-2019 Netball World Cup mangwanani ano nenguva dza11:25 apo chichakweshana nechikwata cheSri Lanka. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mukutangisa urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu, hurumende inopa guta reHarare mamiriyoni 14 emadhora. MDC North America nhasi iri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC ichida kuti vajob sikala vasunungurwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Kanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvekare mangwana.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.